Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina mbudzi 30, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nepfenyuro dzemumatunhu dzoendesa zvichemo zvadzo kuhurumende yava Emerson Mnangagwa.
Vaimbo vevarwiri vehonde yerusununguko mudunhu remashonaland west vokurudzira mutungamiri wenyika kuti adzinge basa mukuru wemapurisa vagustin chihuri.
Bato remdct rinoti hapana hurukuro dzinomirira bato dziri kuitwa pakati pavatsvangirai navamunangagwa sezviri kuburitswa pamadande mutande.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Batore MDC inotungamirwa na Morgan Tsvangirai rinoti manyepo ari kubuda mumapepa nau nemumadande mutande ekuti mutungamiri waro vatsvangirai vari kuita nhaurirano nerweseri nemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa dzekuumba hurumende yemubatanidzwa. Mumashoko avatumira kuvatori venhau, mutauriri weMDC Vaobert Gutu vanoti hapana nhaurirano dzine makomborero ebato dziri kuitwa navatsvangirai kana nani zvake achimirira bato. Vagutu vanoti pane nhaurirano dzinogona kunge dziri kuitika pakati penhengo dzeMDCT nenhengo dzeZANU-PF dziri kunze kwebato ravo dzisinei nechekuita navatsvangirai. Vanoti pari zvino bato ravo rakanangana nekukurudzira kuti vanhu vaende kunonyoresa kuvhota pasi pechirongwa chebiometric voter registration chiri kutungamirwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Ngatinzwei vagutu vachitsanangura.
Ndoda kuti vateereri vanzwisise kuti MDC inotungamirirwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai pari zvino haisiri mumaformal talks nehurumende yeZANU-PF yakatungamirirwa naPresident Emerson Mnangagwa. Ndochokwadi chandoda kuti vateereri vabatisise ichocho. Zvinoitika ndezvekuti vanonyora mapepa vanonyora vavo, mazuva ano kune chipuka chinonzi social media. Tiri kuona zvakawanda zvinonyorwa mumaWhatsapp platform, panana Twitter nepamaFacebook page avanhu vakasiyana-siyana. Ndoda zvekuenderera mberi ndichiti kana tichiti hatisi kutaurirana, handisi kureva kuti MDC haisi kuda kuti nyika inge ichiwana pundutso, kwete bodo. Tiri kuti isu pari zvino hapana approach yatati taitwa iri formal nehurumende yavamunangagwa. Kutaurana kunenge kuripo kunenge kuri yetingangoti muchirungu ma informal discussions anoitika pama politicians.
Toti vauya kwamuri vamunangagwa, bato renyu ringazoonekwa here richipinda mubatanidzwa wechipiriwe?
Jonga, handidi kuti nditanyange nyaya ichiri kure kure yasati yasvika pairi, nokuti zvinonzi izvo hove dzine mirongwa. Kuda kuti nditaure zvichaitika kumberi ndinoita somuprofita, ini ndisiri muprofita kudai, handinenge ndakanganisa. Kunge vamunangagwa nehurumende yavo vazoti approach avo zviri formal kuti macomrades ngativonesanei panyaya yakadai 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 titaurirane. Kana zviri zvokuvaka nyika, zvokuti nyika yedu iwane pundutso, ikonomi ipone, vanhu vawane uraramo hwakanaka, vasingatamburi matamburiro atiri kuitawa, isu tinoti tikagora mberi kutaura. Kana zviri zvokuvaka nyika tinoti hongu, takambozviita kakare, tinokwanisa kuzviita zvekare. Asi tiri kuti pari zvino hapana chati chaitika chisaichocho.
Mungataurira vateereri kuti zvii zviri kuitwa nebato renyu kunze kwekungoteverayo mashoko ekunzi muri kupinda here mumubatanidzwa kana kuti hamusi kupinda?
Bato redu jonga riri mundima. Ndichitaura kudai takatekeshera nyika yose. Ndonga vateereri vanoziva kuti pane yainonzi biometric voter registration exercise. Pari zvino yasvika mufezi yechitatu yaakutonopera phase 3 yeBVR exercise. Tiri mushishi kufamba nenyika kunyanya kumatunhu aya ane phase 3 yeBVR. Tichitaura nevana veZimbabwe. Tichivaudza nezveBVR, tichivaudza nemapolicies edu, tichivakurudzirawo zvakanyanya kuti varegiste kuvhota. Nokuti vazhinji vamwe vatombozivi kuti iBVR iyi munhu wese anofanira kunge achiregistwa patsva. Totosangana navamwe vanenge vachiti ini ndakabvira kuvhota kubva muna 1980, munoda kuti ndinyorese chii ndakatonyoresa kare. Tovatsanangurira, tichivatsanangurira kuti vazive kuti aiwa, iyi nyaya yavako yebiometric voter registration inyaya nyowani, inyaya itsva.
Mutauriri weMDC Tivo Betugutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Nepenyuro dzemumatunhu dzirikusangana muHarare kuti dzibude negwaro rekuendesa kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa vachiudza kuti ipe maresinesi pamwe nekusandura kana kubvisa mitemo inombunyikidza vatori venhau pamwe nekuvhiringidza kufambiswa kwemashoko. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakaronga musangano wanhasi veZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZACRAS vanoti varonga musangano uyu kuti vaone kuti vangataure sei nehurumende yavamunangagwa iyo iri kuratidza kuti inoda kunzwa kubva kuvanhu nemasangano akasiyana-siyana kuti nyika ingafambire mberi sei. Mukuru weZACRAS muzvare Vivian Marara vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzesangano ravo dzipiwe maresinesi uye dzinokwanisa kutoenda pamhepo kana izvi zvikaitika.
Vamunangagwa vari kuratidza kuti vari kuda kutaurana nevanhu uye kuterera zvichemo zvevanhu nekutaura nevamwe vanhu vatisingachataure navo senyika. Saka tinovimba kuti pamabasa aya avari kuita ekutaurana nevanhu nesoo vachakwanisa kunzwawo zvichemo zvedu, uye munhu achazouya ari Minister of Information akwanisewo kunzwa nyaya dzedu uye oita kuti maresinesi apiwe nepfenyuro dzemunharaunda.
Mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku avo vari mumusangano uyu vanoti vanotarisira kuti pachave nekutaurirana kwakanaka pakati pavo nehurumende itsva nenhepfenyuro dzematunhu.
Saka tinotarisira kuti kuchave nekutaudzana kwakanaka sezvo hurumende itsva iyi yakatiyo yakuda kutaudzana nevanhu vakasiyana-siyana. Vanhu vainzi vatengesi pakutaudzana ikoko nyaya yemacommunity radio inobva yapindawo paine donzvo rekuti achivhurwa avepo kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
VaMasuku vanoti nepfenyuro dzemumatunhu dzinoburisa nyaya dzinoitika muvanhu idzo dzisingabude munepfenyuro dzinotipfenyura munyika kana pasi rese. Mukuru wekumakomo Community Radio Station yekwamutare muzvare Evidence Chenjerai vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti hurumende yavamunangagwa ichagadzirisa dambudziko ravo guru rekushaya rezinisi.
Tiri kutarisira kuti vakurumidze kuitawo call for licensing for macommunity radio stations tikwanisewo kubroadcasta, because macommunities edu atoveri redi, isusu vachona titori redi.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira Sofia Mapuranga anoti kuvhurwa kwenhepfenyuro dzekumatunhu kunoitawo kuti pave nemabasa kuvatapi venhau munyika.
Tiri kuona kuti taita dambudziko rekuti vatori venhau hatina kwekuburitsa nhau dzedu. Tukatarisa international level, nhau dzinonyanya kubuda ndedzenational level, of which macommunity issues anozongouya kana ane national something chiri attached to it.
Hurumende yava Mugabe yaitsika-tsika panyaya yekupa maresinesi kunepfenyuro dzemumatunhu, uye yaiti nhengo dzeZACRAS dzaipiwa mari nenyika dzaironga kubvisa hurumende yavo pachigaro. Asi vaMasuku vati zvakabuda pachena kuti vange vasina chinangwa chekubvisa hurumende iyi pachigaro sezvo yakazobviswa nevanhu vemuno vechiuto vaitove muhurumende yacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mapato anopikisa anoti haasi kumbovhundutswa nekuchinjwa kweutungamiri hwemubato rezano PF achiti ane chivimbo chekukunda musarudzo dza 2018. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
mutauriri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaOpet Kutu vati vari mubishi rekukurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti vanyorese kuvhota kuti vazovhotera shanduko zvisinei nekuti bato reZANU-PF rakachinja mutungamiriri.
Isu sebato reMDC inotungamirirwa naDr Morgan Tsvangirai pane zvakawanda zvatinoita zvatiri kuita pari zvino ndotonga vatereri vanoziva kuti tirikumhanya nenyaya yebio voter registration. Tiri mushishi kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti vabude muhondo hwavo vanorejesta kuvhota pabvhara. Ndochokutanga chikuru ichocho nokuti kana usati wava registered voter zvotoreva kuti kuzovhota kwacho haukwanisi. Saka chikurukuru chatiri kuita pari zvino kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ibude muhondo hwayo vanorejesta kuvhota. Kuti kana tikabuda muhwandu hwedu tonovhota tichivhotera MDC nemaalliance partners ayo zvinotinakira pakuti dopa tinoda kuti tibudirire tihwine tipinde mupower through ballot box.
Vaguti vawedzerawo vakati vari kuramba vachirwisa nyaya dzekuti mitemo ine chekuita nesarudzo ishandurwe kuti kuitwe sarudzo dzine jekerere. Vawedzerawo vakati vachatura mukana uyu kurwisa kusununguka kwenhepfenyuro dzehurumende kuti vakwanisewo kushambadza mashoko ebato ravo zvakasununguka.
Kuti tiwane mukana wokuti tiende pamhepfenyuro inokondiroriwa nehurumende. Chirungu vachivo state controlled media chingava chivhitivhiti cheZimbabwe Television kana nepfenyuro naidzodzo neZimbabwe Broadcasting Corporation maradio station avo ari mana tiri kufaita zvakasimba kwazvo kuti tiwane mukana wokuti tiwanewo hwiredu richihwika nepfenyuro idzodzo dziri state controlled.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaWashman Ncube vakurawo nechiwai vatiwo vane chivimbo chekukunda musarudzo dza2018. Vachiwai vati mubatanidzwa wavo weMDC Alliance ndodano guru raive rakamirirwa nevana veZimbabwe, saka nekudaro vane chivimbo chekuti mubatanidzwa uyu chavabatsira mukukunda.
Takabatana nemamwe mapato kuti tifome MDC Alliance inova ndiyo chamboko chicharova ZANU-PF mugore rinotevera. ZANU-PF iri kuenda zvisinei kuti vamugabe vanga varipo kana kuti havapo, zvisinei kuti pana vamunangagwa kana kuti pana vachiwenga kana kuti vamugabe.
Vachiwai vatiwo kunyange hazvo vaimbo vamutungamiriri wenyika nebato reZANU-PF vaRobert Mugabe vaive dambudziko, vati dambudziko guru munyika yebato reZANU-PF. Vachiwai vati vana veZimbabwe vachakatarisira shanduko chaiyo kwete yekungochinja mutungamiriri weZANU-PF.
Mugabe vanga iri part of the problem but haisiyo problem chete yatati nayo. Tine ZANU-PF ichiri mhenyu, asi ZANU-PF ndiyo mhuka huru yatisingafariri kukanganwa. Kuti tisakangamwa chazuro nehope inofarira kuenda.
Mutauriri webato rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vatiwo kuchinjwa kwemutungamiriri weZANU-PF hakuchinji uipi webato iri.
Sumo yechishona inoti makudo ndeamwe. Kana makudo achinjana kutonga hazvirevi izvo kuti makudo awa haachadyi chibage, anodya chibage mudyiro akasiyana-siyana. Asi isusu tiri kuramba tichienda mberi tichiyambira ruzhinji rweZimbabwe kuti nyika ino inoda shanduko, inoda kutongwa kwakaita vana Tsvangirai naTendai Biti munguva yeGovernment of National Unity. Varume ivava ndo vanogona kuyambutsa ruzhinji rweZimbabwe kuti tipinde muKenani. Zvekufamba neZANU-PF kutenderera mugwenga.
Mutungamiriri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vave kutungamirira bato reZANU-PF vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko ari kusanganwa nawo munyika akadai sekushayikwa kwemabasa, uori, runyararo, sarudzo dzejekerere uye kushandura ruzhinji, izvo zvaigara kuvimbiswa nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Of Vamwe vaimbova varwiri vehondo yerusununguko mudunhu remashonaland west vaita musangano vakabuda nezvisungo zvekuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vadzinge mukuru wemapurisa police commissioner general augustin chiuri basa vatiwo vamunangagwa vasadome vasidney sekeramai segurukota arthur chigoriwa anotipa nyaya inotevera
pamusangano wavaitira pamahofisi ekwamudzviti muchinhoi vaimbova varwi verusununguko avo vanga vachisvika makumi mashanu vasunga zvisungo gumi zvinosanganisira kudzingwa kwavachihuri basa nekusapinza basa vaimbova gurukota rekudzivirirwa kwenyika vasidney sekeramai mutevedzeri wasachigaro wevaimbove varwi ava vamogen chipanga vati vachihuri vainge vaine mhando yema bhuku maviri aishandiswa kutora mari mumigwagwa
ava pivungo zvekanzvenga comrade Augustin Chihuri isusu tiri kuti ngavafambe nokuti vakange vane mabhuku avo maviri tine Z69J tine retention handiti mabhuks iwayo tiwaikorekta mari pamarobhu achikorekta mari pamaroadblocks maroadblocks throughout the whole country kutifai kubva kuno kuchinoi kuti usvike ukatobaigona kuti ana maroadblocks kana 10 vachikorekta mari day ende vanga vane chivana vatargets avanga vainavo
vachipanga vanoti vachihuri vanofanirwa kuudza nyika yose kuti mari yavaitora vakaisa kupi sezvo yanga isingaende kuhurumende
isusu totarisa manje mapolice station haana motikari mapolice station haana equipment mapolice station haana stationary saka mari yacho yaienda kupi we want that money kuti tida kuiziva kuti yakaenda kupi ende yaenda kupi because mari iyo yaitorwa on daily basis asi toda kuti ivo vakwanisa kuzoexplaina to the nation kuti mari yeretention vaiendesa kupi because kumastation kwatinoshandi kwatinenge tichifanira kuseviswa nako hakuna transport hakuna equipment hakuna stationary
mumwe wakarwa hondo uye varisa chigaro wedunhu diki rechegutu vajoswa chinyangara vapinza nyaya yavo yekuti vamunangagwa vasadome vasekera mai segurukota muhurumende yavachadoma vachiti vanga vakavenga vanhu vane nhoroondo yechimurenga
tiri kuenda pana comrade Sidney Sekeramai wokutanga kuti pasina mutsvangwa pasi neexecutive yedu yeworld veterans association tiri kuti comrade Sidney Sekeramai gavai tiri kuti pemisek gavai because wekenge wakaisa pemisek chapfuma nei wekenge wakavaisa havachisipo saka vanofanira kuteera ekenge akavaisa
vaimbova varwi verusununguko ava vanoti vakafarira kupengereka kwaiita amai Grace Mugabe vachiti zvakanyanya kugumburisa veruzhinji munyika vatepson sibanda vekumhondorongezi vanoti vanhu vakagumbuka zvakanyanya nekutukwa zvakaita kuti varatidzire pamwe navo kuti vaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe vasiye basa
tichitenda zvezvakare ex first lady kuita kwaakaita uku tichikurukura nemumwangu tiri kwedu uku tiri kuona kuti zvaakaita zvakaita kuti vanhu vasunuke vaone kuti ino zviri kuitika vade kuongorora kuti chii chiri kuitika saka zvakatibatsira stereki
zvimwe zvisungo zvasungwa zvinosanganisira kuti vapiwe mari inoita zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 yavakavimbiswa nguva yemuchakabvu vahitler hunzvi vachirisa chigaro kuti vamwe vavo vasina minda vapiwe pamwe nekupiwa zvigaro muzanu PF zvisungo zvanhasi zvinonzi zvichasanganiswa nezvemamwe matunhu zvozogamuchidzwa vamunangagwa nasachigaro wevaimbove varwi verusununguko vaChristopher Muchangwa ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa909 am 4930 kana pa13860 ne15460 kilohertz pashort wave
yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
mm-hmm. Nengo dzeparamende yemuBritain dzaratidza kutsutsumwa zvikuru zvitevera mashoko ari kutumirwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump paTwitter ine mavhidhiyo anonzi nevamwe anogona kukonzera kuvengana kwemarudzi. Mavhidhiyo aya akambotumirwa nemumwe mukuru mukuru muBritain uyo akawanikwa aine mhosva yekushandisa mashoko eruvengo achituka vanhu vechitendero chechiMuslim.
Vanhu gumi vekuNorth Korea vabatsirwa mushure mekunge chikepe chavo chawanikwa chiri mumvura dzekumaodzanyemba kwechitsuwa chemuJapan cheHokkaido.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Pavakashanya kuSudan, mutevedzeri wevanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Sullivan vakati America inoda kubatsirana neSudan mune zvakawanda kusanganisira mukuremekedza zvitendero zvakasiyana-siyana uye kuremekedza kodzero dzevanhu vese vemuSudan. Muna chikumi 2016, Sudan neAmerica dzakatanga chirongwa chinonzi Five-Track Engagement Plan, icho chinoti Sudan iite zvinhu zvishanu. Chekutanga ndechekuti Sudan irege kushungurudza vanhu mumatunhu eDarfur, South Kordofan nemuBlue Nile. Chechipiri ndechekuti Sudan irege vabatsiri vachisvika kune vanhu vanoda batsiro muSudan yese. Chechitatu ndechekuti Sudan irege kupindira munyaya dzeSouth Sudan asi ibatsire mukuuyisa rugare munyika nematunhu aya. Chirongwa cheChina chinosungirawo Sudan kuti ibatsire kurwisa varwi veLord's Resistance Army. Chekupedzisira ndechekuti Sudan ibatane neAmerica mukurwisa vanopfurikidza mwero. VaSullivan vanoti kuita zvese izvi inongove nhano yekutanga munzira yekusimbaradza kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Kuti Sudan ive sawira yeAmerica yakazara inofanira kuva nerugare munyika uye nemunyika dzakabatidzana nayo, ichishanda pamwe chete nedzimwe nyika mune zvekubudirira nekuchengetedza runyararo uye nemukuremekedza tsika dzinoshandiswa nenyika zhinji. Chimwe chicharatidza kusimba kwehushamwari hweAmerica neSudan kuona kana Sudan ichiremekedza kodzero dzevanhu uye kana vanhu vayo vakasununguka kunamata muzvitendero zvavanoda. VaSullivan vakati hurumende haifanirwi kutambira chitendero chimwe chete mukati mezvizhinji nokuti ndipo panozotanga kurwisana. Naizvozvo America inoti Sudan inofanira kuona kuti vemapato anopikisa hapana chinovawira pamwe chete neavo vanorwira kodzero dzevanhu, masangano evanhu uye nevatori venhau. VaSullivan vakati America yakamirira kushanda nesimba neSudan mukuuyisa rugare nebudiriro muSudan umo munenge muchiremekedzwa vanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa naDr. Frank Guni mumastudio edu muno muWashington DC. Dr. Guni vachangopeta gakava ranga riripo kana kuti nhaurirano yeremangwana reZimbabwe yanga ichiitwa neStudio 7. Vakabva vati vachipedza chirongwa ichocho vabva vatitsika. Tinokutambira nemufaro Dr. Guni.
Kazi waiva terari. Tinofara zvikuru kuva pano nemi vaZulu navakandemiri.
Tinotenda zvikuru. Dr. Guni, tiri kuona kuti mazuva apera hurumende yavaMugabe yakabviswa. Vamwe vari kuti ivo yakabviswa nechisimba nemauto, vamwe vari kuti aiwa haina kubviswa nechisimba kana kuti yatingati ku dare repamusoro rakati aiwa yanga isiri ku zvaitenderwa zvakaitwa. Asi magweta anorwira kodzero dzevanhu ari kuti vakomana vepfuta vakaera vapinda mune zvematongerwo enyika zvinokonzera matambudziko makukutu. Makaona sei chiiti kwechi?
Haisu semaonero edu semusangano weZANU PF, kuchinjana kwakaita masimba kwakaitwa zviri pamurao. Hapana pakaridzwa pfuti, hapana pakaurayiwa. iya munoti pachirungu kana mauto atora chisimba vanobvisa constitution kana kuti bumbiro renyika votaura kuti ndivo vaakutonga nemutemo wechiuto izvi zvina kuitika kuZimbabwe kana matare edu anoona nezvemutemo anotaurawo zvakare kuti aiwa hava mugabe havana kutorerwa masimba nechisimba kana kuti nepfuti mugodzi iwo pachavo vamugabe vakataurira kwete Zimbabwe chete asi pasi rese kuti handina kutorerwa masimba vakazoti vega aiwa ndanzwa zviri kutaurwa nevamwe vangu muzano nezviri kutaurwa nevanhu ndaakupawo chigaro kune ari kudiwa nevamwe pamberi apa
zvinhu zvaigona kunge zvakaitwa navamugabe kare kare izvozvo vaaguni dai zvaa zvakaitwa pasina kuzosvika nyaya yekuti mauto apindira munyaya zvii zvamungataura pakunonoka kwavamugabe kupa masimba kune vamwe
chinhu chisina kunaka kuti zvakatora nguva zvikatora kuti mukati mebato redu rezanu pf muve nebopoto nemhirizhonga nekutyisidzirana kwakanyanyisa kuti vamugabe vazosiya masimba zvainge zvakanaka dai vamugabe vakati pachavo aiwa ini ndanzwa zviri kutaurwa nevanhu saka ndaakupawo matomu kuno umwe kuti achitonga sezvinei zvakazouya neimwe nzira sezvo takazoona kuti vamugabe vanga vatorerwa masimba nevamwe kunyanya amai Grace Mugabe first lady vedu vanga vakutora masimba kwete emusangano chete asi masimba ehurumende izvo ndo zvakaoneka kuti kwazvaakuenda uko nyika inoenda kumawere tikaita kurwisana mukati menyika ndosaka makaomoona vechiuto vaakupindirawo zvanga zvanyanya kutanga tanyanya kusiya gwara remusangano wedu
asi izvozvo hazvikonzere here matambudziko mune ramangwana tichitarisa kuti ivo vakomana vechiuto havanombotiwo kana munhu asina kurwa hondo haatonge nyika takaona general uchivenga mushakabvu vachitaura general zvinavashe Vitali zvinavashe mushakabvu vachitaura mashoko aya general uchivenga vanombotaurawo ivo mashoko akadai asi pavakaenda kuhondo vanhu havaiti one man one vote ko chii chachinja pataakuona mauto aakupinda zvakare
yanga iri nhauro yakare munofanira kutaura iya inonzi muchirungu zviri mucontext vakazvitaura mamiriro akaita sei vakazvitaura chii changa chaitika changa chaitika ndechekuti semaonero edu semusangano nemaonero avewo semauto kune vanhu vanga vakuda kushandiswa kupidigura hurumende nevanhu vekunze nedzimwe nyika izvozvo ndo zvakarambwa nemauto wedu ndo zviri kurambwawo nezanu pf ndo zviri kurambwawo nemunhu wese kuti aiwa kana muchiita shanduko munyika vanhu ngavapiwe mukana wekuti isusu tega taakuda kuchinja hurumende zviri pamurao
tinotenda zvikuru Dr. Frank Guni vachitaura vari mastudios edu Studio 7 musakanganwe kuenda kunoona hurukuro yavanga vachiita pafacebook page yedu yevoa Shona.
Tereri, tinokukokai nemusi wechina kuchirongwa chatichange tichipakura nguva dzinoti 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. pano panhepfenyuro yenyu yestudio 7 pachange paine hurukuro dziri kukokerwa nevoa dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi. Munogona kuteerera hurukuro idzi pamasaisai anoti iwo 9:09 a.m. 4930-15580-6080 kHz shortwave nguva dza 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. nemusi wechina tichange zve tichiwanikwa pafacebook page redu revoa Shona. Asi musakanganwa kuudza hama neshamwari kuti vauye ipo pano panhepfenyuro yenyu yestudio 7 nemusi wechina nguva dzichiti 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. muchitiwana isu pa 909 a.m. 4930-15580-6080 kHz shortwave.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chewomen's round table na 8 p.m. apo tiri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe takanangana nevanhukadzi.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Nepfenyuro dzemumatunhu dzoendesa zvichemo zvadzo kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa.
Vaimbova varwiri vehondo yerusununguko mudunhu remashonaland west vokurudzira mutungamiri wenyika kuti adzinge basa mukuru wemapurisa vaaugustin Chihuri.
Bato remdct rinoti hapana hurukuro dzinomirira bato dziri kuitwa pakati pavatsvangirai navamunangagwa sezviri kuburitswa mumadande mutande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange muine zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Toksia Emina, ntungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.